Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 16 mbudzi 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chakangoitika ndechekuti zvichemo zvavo zvokuti vatongwe vachibva kunze ndizvo zvakangosiyaniswa chete kuti vasikala vachaita chavo chichemo vakazvimirira vari voga, vasitole voitawo chavo chichemo vakazvimirira vari voga.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanofara zvikuru kuti vatsigiri webato ravo gumi nevana vakabudiswa mujeri mushure mekupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
MaRTGS ari kuramba achierodwa pari zvino izvi ambostabilize zvavo, but mukatarisa zvinotengwa manje vana muzvina bhizinisi havasi kurudyusa maprices avo, ari kuramba achingoita running wild because hakuna price control.
Zimbabwe Federation of Trade Unions inokurudzira hurumende nemakambani akazvimirira kuti vabhadhare vashandi vavo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanofara zvikuru kuti vatsigiri vebato ravo gumi nevana vakabudiswa mujeri mushure mekupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vatsigiri veCCC ava pamwe chete navaJobsikala navaGodfrey Stole vari kupomerwa mhosva yokukonza mhirizhonga. Vachinyora paTwitter pavo, vaChamisa vanotenda magweta anomirira vanhu ava vachitiwo vasikala vanofanirwa kubudiswa mujeri sezvakaitwa vamwe. Tabata vaJeremiah Bhamu kuti tinzwe mamiriro yakaita nyaya iyi.
Nezoro takapinda mudare navasikala, nyaya yavo yaifanira kutanga kutongwa muzuva ranezuro, asi hazvina kuzofamba siraro kuda kwekuti gweta ravekumirira vasitole rakanga risina kupiwa mapepa akakwana ane chekuita nemhosva iyi. Nokudaro vakazokumbira dare kuti vapiwe mukana wekuti vaongorore mapepa avanga vapiwa, nyaya yozodzoka yotongwa. Saka nyaya yakabva yapfuudzwa mberi kusvika musi wa24 November, ndopatichapinda mudare kuti nyaya iyi izotongwa. Pari zvino takamirira kuti 24 November asvike, takaisa chichemo pamberi pedare chekuti vasikala vachitongwawo vachibva kunze sezvaita mumwe wavari kutongwa naye vasitori, zvakare nevamwe vakasungwirwa nyaya idzi dzekunyatsime vose vakapiwa mukana wekuti vatongwa chibva kunze, angosara ndivasikala voga. Chichemo ichi zvachave pamberi pedare, dare rati richazoda kunzwa kukakavara kuchaita magweta pamusoro pechichemo ichi nemusi wechishanu 18 November, robva razogura mutongo kubva ipapo.
Vabhamu, chii chakakonzera kuti vasitole navasikala vapatsanudzwe panyaya iyi?
Vana kupatsanurwa vachiri panyaya iyi vari vese pamwe chete. Chakangoitika ndechekuti zvichemo zvavo zvokuti vatongwe vachibva kunze ndizvo zvakangosiyaniswa chete kuti vasikala vachaita chavo chichemo vakazvimirira vari voga, vasitole voitawo chavo chichemo vakazvimirira vari voga, asi nyaya inoramba iri nyaya imwe chete vachitongwa pamwe chete.
Tinoona kuti vasitole nevamwe venyatsime vanga vari mujere vakapiwa mukana wekubisa marie chibatizo asi vasikala vari kungorambirwa nazvino wese pangave nechikonzero here chepasi pomutemo yekuti zvinhu zvakadai zviitike
chikonzero chaicho chiri pamutemo hatisi kuchiona chinosadzisa kuti vanyimwe bheyo nekuti mutemo uripo pachezvawo unototi munhu haafaniri kugariswa mutirongo kufanana nemunhu ave kutopika mhosva iye asati atongwa ndosaka mutemo uchiti nyaya kana ichinge yangopinda mudare ngaitongwe ne kukasira kuitira kuti vanhu vasagare mujeri kwenguva yakarebesa vasati vatongwa
vakadini vasikala utano hwavo hwakadini
utano hwavo hwakasimba zvakare vanotaridza kuti vachiri vakagwinya hongova netariro kuti vachimbodzokera kundosangana nemhuri yavo vapiwewo zvakare mukana unongopiwa mumwe munhu wese wemuzimbabwe wekuti vatonge vachiva kunze asi kunyange zvakadaro vanotaridza kuti vachiri vakagwinya zvakare vachine ushingi hwavagara vainavo
avo vange vari rimwe remagweta vanomirira vajob sikala navagodfrey stole vari parunhare kuHarare nestudio 7 Mumwe mubatanidzwa wemasangano evashandi veZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU uri kukurudzira hurumende pamwe nemakambani akazvimirira kuti vabhadhare vashandi vavo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. Zimbabwe Federation of Trade Unions inoti kuvabhadhara nemadhora emunyika kunoita kuti varasikirwe neuremu hwemari dzavo. Munyori mukuru weZFTU vaKenya Shamiarira vanoti nekuda kwekuderera kwesimba redhora remunyika richienzaniswa nedhora reAmerica, mushandi akatambiriswa bhonasi yake iri kumadhora emunyika haazooni kukosha kwedikita rake. Vashandi vakawanda vari kutarisirwa kutambiriswa mabhonasi avo kutanga mwedzi uno, uye hurumende yakatozivisa kuti ichange ichibhadhara vashandi vayo mabhonasi avo. Pamusoro pezvo, vopiwa $200 emadhora ekuAmerica sebhonasi inobva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navashamiyarira pamusoro penyaya iyi.
Both private neku hurumende neku public sector dai vanhu vaedza nepose pavanogona kuti vatendewo vashandi nema USD
sei madaro vashamuyarira
nekuti ma RTGS ari kuramba achierodwa pari zvino izvi ambo stabilize zvavo but mukatarisa zvinotengwa manje vana muzvina business havasi kureduce maprices avo ari kuramba achingoita running wild because hakuna price control and zviri kuita kuti nyangwe dai mushanda akatambira mari ingave yakawedzerwa zvakadii anonosangana aine nange mutange yemaprices atingati empengwa aya. So ndo zviri kuita kuti tisanyatsotarisana nekuwana pundutso sevashandi vari muprivate nevari kupublic sector.
Iyo mari yebhonasi ichine chiremera chaivo here chekare?
Right, tikange totaura mari dziri kuwanikwa dzemabhonasi nevashandi, chiremerera chadzo chiri pakati nepakati, chiri mumuzeke muzeke, nekuda kwekuti vamwe vashandi havasi kuiwana yese at one go, yatingati kuipiwa kamwe chete 100% bonus yavo, iri kupiwa in staggered phases. Saka nekuda kwekuti vazhinji vachona havasi kuiwana zvekare iri muma USD zvikuru sei kuprivate sector, iri kuuya iri kuma RTGS. Saka dzimwe nguva inozoya irodwa nemabank rate charges, zvinoita kuti iwanikwe isina simba rekuti iwanise mushandi zvaangave neshuwiro yazvo kumhuri yake nekwaariye semunhu anenge asevenza kwegore rese achida kuwana upundutso.
Ko kuvashandi vehurumende
kana vari vashandi vemuhurumende, takanzwa kuti minister vefinance vakadispatcha kuti vapiwe ma 100% in USD, but mari iyoyo vari kuipiwa zvekare iri mumafezis. Tikavadzwa zvekare kuti His Excellency President E.D. Mnangagwa vakavapa an extra allowance yekuwedzera pamabhonasi iwayo. Saka nukuda kwe kuti aisi kungoya iri kamwe chete. Zvine ita kuti isave neudzamu wainofanira kuti inge ichipa kumushandi agowana wokupembedza rifa rake raapedza kwegore rese achiita. Asi zvakadaro tinongotenda kuti vagona kupiwa ngavapiwe, nekuti nyaya dzemabhonasi hadzisi dzekuti tingati isusu mungazoendesana kumatare edzimhosva kana kudii. Kana mapiwa motambira, asi kana wapa ibva wangopa uchiziva kuti wapa. Haigona kupa uchita zvechinyepu nyepu tinobva kupai ndozokupa apo ndozokupa apo. Zvinoita kuti chiremera chachona chechinangwa chekupa munhu bhonasi chekutenda kwacho chisazonyatsobuda maringe nezvatinenge takatarisira sevashandi.
Munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya's Shamiarira vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rakazvimirira reZimbabwe Women Against Corruption Trust rinoti vanhukadzi nevasikana ndivo vanonyanya kutambudzwa neuori huri kuitwa munyika pamusoro pemabasa avanotarisana nawo. Zimbabwe Women Against Corruption Trust inoti hurumende inofanirwa kubatsira mukuona kuti vanhukadzi vanokwanisa kumhangara nyaya dzeuori vasingazikanwi kuti hurumende igoongorora. Mukuru weZimbabwe Women Against Corruption Trust Muzvare Sandra Matendere vanoti mabasa anoitwa nevanhukadzi ndiwo anoita kuti vasangane nezveuori kupfuura vanhurume, vachiti madzimai anobvisiswa mari yechioko muhomwe kumakiriniki, kuzvipatara, kuzvikoro vachitsvaga nzvimbo yevana vechikoro, kwavanotsvakwa mvura, kwavanotora magwaro ekuzvarwa kwevana nekuzvipatara uko vanoti vave kubvisiswa mari yechioko muhomwe kuti vabatsirwe kuzvara vana vavo. Muzvare Matendere vanoti madzimai vanotya kutaura mari dzavanobvisiswa nekuti vanenge vachida kudetserwa uye vachitya kumhangarira vanhu vanobhadharisa mari dzechioko muhomwe. Sangano iri rinokurudzira hurumende kuti ibatsire mukuti madzimai akwanise kumhangara nyaya idzi nenzira isingavapinzi mungozi, asiwo hurumende ichisunga vanhu vari kuita izvi. Tabata Muzvare Sandra Matendere kuti tiunze zvizhinji.
Sangano redu rakaumbwa mugore ra2021. Tine donzvo rekurwisa uori. Takanangana nekuti uori hunokanganisa sei mararamiro emadzimai nevanasikana. Takaona izvo kuti kunyange zvazvo uori huchikanganisira munhu wose, madzimai nevanasikana ndoo vanonyanya kuafektwa neuori nokuda kwemabasa avanoita nekutsvaga maservices kunzvimbo dzakasiyana-siyana zvinozoita kuti vasangana neuori munzvimbo idzodzo dzavanenge vachitsvaga maservices. Somuenzaniso, madzimai ndo vanonyanyoenda nevana kumakliniki vachinorapisa vana, ndo zvakare vanonotsvaga nzvimbo dzevana muzvikoro, ndo vanonotsvaga mvura kana mamwe maservices ekukanzuru, kunotsvaga mabirth certificates evana zvakare madzimai ndo vanonyanya kuenda ikoko, uyezve madzimai vanonyanya kuenda muzvipatara vachinotsvaga tinoti masexual reproductive health rights, pavanonotsvaga mafamily planning, pavanoenda vakazvitakura nekutsvaga zvimwe zvakasiyana siyana. Saka vane mukana wakawandisa kuti vasangane neuori.
Zvamuri kuona mubazi rezveutano zvamunoda kuti zvigadziriswe ndezvipi?
Isu seZimbabwe Women Against Corruption Trust tinorwisa uori, zvisinei nekuti waityira kuprivate sector kana kuti kupublic sector. Tinongoti uori hauna kunaka, hunokanganisa upfumi hwenyika uye hunokanganisa mararamiro evanhu. Pari zvino tine kampeni yatiri kuita yekurwisa uori mubazi rezveutano. Takatanga kampeni iyi mushure mekunge taona kuti pane nyaya dziri kungoramba dzichibuda, nyaya dziri kuitika muzvipatara nemumakliniki. Madzimai akazvitakura pavanenge vachida kunotsvaga maservices, pavanenge vachienda kuscale, pavanononyoresa nepavanonosununguka. Pane nyaya dzekubhadhariswa mari dzeuori dziri kuitika mumakliniki imomo. Takaona izvo kuti madzimai vari ku kutika kutaura nyaya izi vanango zitaura varu maraini bata wasko reporter jirifoma saka inyaya za tukona kuti zikula mba zingu endelera azisuko gazirisa saka isu ilo yedu ya kutu urumende igazirisa nyaya izo zizi ngotawa zi uore urugitika mkatumi bazirisho utano ni kutu mazimai arguzo pezisira wakuzo tunga tuma complications wakuzo jarisa vega wakuzo vajarira munzira wachenda kune mangu kuma hospitals kwa wanonga warifewa kunga kuri kuri nyepa wanonga wachifana usinu ukira sandoma isu za matukuda kuti agaziriswe iwaya
mava nengu vayakadini mchuongorora nyaya ii
kufamu na September guririno tangatishi tachagurudo mwanjumbo za rasia na siya na za taifamba kishi lagu njusisa matamziku wa rusangana ni mazumai ni vanaskana pavanungu wa tutagama services section reproductive youth rights sanganisira ma family planning pavanono nyoresa kuchipatara wachinyoresa mimba zavo ni pavanoso nyosununguka ndupaibuda macho za rasia na siya na tichinza wa shitaura izozo kuti wali kubadariswa mari ze uori zikuti wakwansi uzo batwa shakanaga uye kuti wa tenge mangwe ma methods family planning waifa na unga wachiwana pachena nizo zimenyaya zanga chibuda kubakuni ya mazimai ni wanaskana
makampo taurani urumende repa msuro pesa makawana uye urumende ya kati
isu ilo yedu se Zimbabwe Women Against Corruption Trust kuti urumende ichaterera zvichemo zvedu zvinova zvichemo zviri kubva muvanhu vari kuti ivo mabatirwo ari kuita madzimai akazvitakura muzvipatara asiyana neaiitiwa kare iko zvino mari ndiyo yava kunyanya kutungamidzwa mberi vasina mari havachabatwi zvakanaka saka ishuviro yedu kuti hurumende igogadzisa nyaya idzi kuti kana paine vanonga vabatwa vaine mhosva vagosungwa zvinozopawo trust kune vanhu kuti vagokwanisawo kutenda kuti hurumende yatigadzirisira nyaya yadai kunetsa munzvimbo dzakasiyana siyana
pane dzimwe nzira dzamuchashandisa here kuti zvichemo zvenyu zvigadziriswe
isu seZimbabwe Women Against Corruption Trust tinokoshesa iyo inonzi evidence-based advocacy tinotanga taita tsvagirudzo yedu toti zvatawana izvozvo tozopawo vamwe tichipawo vehurumende kuti vagoverengawo gwaro redu kuti vagokwanisa kuwanawo zvavanowana imomo kunyanyisa zvichemo zvakabuda muvanhu nemarecommendations edu atakabudawo nawo vagokwanisa kuverengawo kuda pane zvavanozokwanisa kutorawo mugwaro redu iroro kuti zvichemo zvevanhu zvigogadziriswa kunyanyisa matambudziko ari kusangana nemadzimai nevanasikana pavanonga vachitsvaga rubetsero kumakliniki nekuzvipatara panyaya dzekubhadhariswa uori inyaya yatekeshera zvekuti vanhu vari kushuvira kuti deno hurumende yapindira nekukasira nyaya idzodzi dzigogadziriswa kuti maservices angowanikwa zvakanaka pasina kumbunyikidzwa pasina kubhadhariswa mari dzechioko muhomwe zvinova izvo zvekukanganisa utano hwevanhu tikakaona zvakakosha kuti madzimai ave neruzivo panyaya dzeuori kuti huri kukanganisa sei mararamiro avo nekuti zvakare vanokwanisawo kuita sei kana vasangana neuori
avo vanga vari mukuru weZimbabwe Women Against Corruption Trust muzvare Sandra Matendere vari parunhare kuHarare neStudio 7 mutauriri wemutungamiri wenyika uye vari mutevedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota vaGeorge Charamba vanoti kupiwa motikari nezvimwe kwakaitwa mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora kuedza kwehurumende kupomodza gakava nevanopikisa kuti nyika ifambire mberi hurumende inoti vamunzura ndipo mukuru wemapato anopikisa mudare reparamende uye vanofanira kubatwa zvine chiremera ngati nzwei hukuru yaitwa na Blessing Zulu weStudio 7 na vacharamba apo atanga kubvunza nezvekupiwa purazi kwakaitwa vamonzora nehurumende
haneno kuti chiri vari kutaura nezvacho ndechii ichocho nenge yese muZimbabwe mwene wayo ndi president Saka unyangori mkuru opposition, uri mkuru wa society, uri mkuru wa mashoko feri kudaizi. Lendi ya ule ngozi shanta yesu nindo wakati ipuwa na president. So alago ni kutiva soropoze kutiva mungiro wapuwa lendi na president. Wasinga soji soropoze yyo pachavu pakupuwa lendi ya wakara ya wakakura lari. Nyangu hili shahe kuma reserva ure kuma A2 fund. Yese lendi yese mnika munu nesu ndia president.
Saka wa mungiro wa pinda seya pa wa charamba iwo wari ve bato rinopikis. Wano zoa na seye mundi.
Wa mungiro. Wanga wezo hao opposition ni asokita na mjiku tuchuza kwa jemi Zimbabwe. Sano kwa zira kupuwa munda. Se kupuwa kumangweta munu wese. Hazija azuna basa na kutu urukuba toripi. Nukuti kuchika chikamu choku gowa nika. Chikamu chakana ngana. Mewa na we Zimbabwe. Kufinga tarifiri ripori tutu zao. Kufinga tarifiri uruwara wawo. Sika tarifiri mzewe dawa kuti urewe kana uti ipupi. Ayu kutinongo kwa munda kana ushingi ipo. Nikuti urichisha kwa chini babu. So apa apa nanya za papa. Zawa rigesa huku peta nguwa. Kumisura wa chini. Wazitenda bondo rakaoma.
Ko vanotika minda inenge inongo piwa. Kune vanenge wakarelegera bature Zanu PF. Nevashoma vano pikisa. Wa nenge wachinza wano jikiza na ne bato rikutonga kana utine mtunga miri wenyika.
Ameno kutuwano ziwa murumanenji wewish na mire. Aka puwa prazo nguwa ndaka puwa hoi. Sininda andri kuzani PF. PR kuwe mdisi. Astefe taka puwa. Na prazo no bata garataka indana. Zaire lechi. Ewa wacha angira eche evo cheo. Wanga waine munda kunyazura. Munda wangori mwa wangori mwa uwefu rangari ya teke. Taka wanga wa mzani yore na hile duwe. Wano wariku zeko ini katombo zaku dipolitiki zaku ngezi ini atame munda mundo. Kwa waru ungu, waripa munda. Hapana umbo wakuti wano usapota zamipi atombo zaku tuwano kota sei. So andifu wakuti ya kupane nye hako. Chakande itika chuti nche kuti emchakzoki wa zedumu yistiri. Hakato waivu, pano wamo wanga wariku opposition waifu nga kuti ibambi.
Muno rewe ya pava charamba munga tanangura.
Waifu nga kuti munga ante haru. Doku bawafunga hati zichakuenda zichakuokira suri. Doku bawara amba minja. Iyo wate nisa wa ripapa. Wakaramba minja. Wakaramba matasaka waka kuwa na wagomi. Zingato kukana wangi. Wachitaku pikisa ndawa wepa mwepe kita ura nishosho. Wakatina andidi ya mtoro zinjo kuba. Tosa wakata ura ewe. Alama kukakuti hiri nifareki. Hiri nifare nika. Saka ipo zine zichakuni ya tamange. Beche kuti. Wanoona kuti zani ya tunga. Endi zani ndewe kutunga makoresi. Yatara yatara right? Wana kutusabu diria rafika si muramba muru kuno kundira minda ya wakanka waramba
asika wa muano ti ukazobuda msangano zataka ona wa mwevaka enda muupoteru mwanga wakuda kutuweri kwa minda azizo ite mtaorelezo zo wacharamba
ato mweta mtaoro kana uka enda kuupoteri uchi tsoropoza zinangwa zichimurenga zinangwa zenika. Tumboti waenda kukoteli, waku kumbira masanchezi kumika yaku. Iyo nika yache waroda kuti iyo kwa zifwe, yu kupaye zirayo kutuweza msi. Sinta itile zushu.
Mutauriri uwe mtunga miri wenyika va George Charamba vange wari paru nare muarare na Blessing Zulu we Studio 7. Tombo tarisa jiri mumapepa nau anasi. Mu Newsday mamwe masangano anomirira vararidzi anoti haasi kufara nekunonoka kwehurumende kubhadha mari dzedzidzo dzevana vavo. Mwedzi minomwe yapfuura hurumende yakazivisa kuti ichabhadhara mari yedzidzo yevana vevararidzi. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takaki Rajou, vanoti hurumende haichataura pamusoro penyaya iyi. Zimlife.com rinoti vaimbova makurukota muhurumende yava Robert Mugabe avo vanozivikanwa nero kuti G40 vaPatrick Zwau vaJonathan Moyo navaSevia Kasikuere vanyora tsamba kune vamwe vavo muZANU PF vachikumbira ruregerero pamusoro pekutsigira kwavakamboita bato rinopikisa vachiti havana kumbofunga zvekuva nhengo dzebato iri. NewZimbabwe.com rinoti mhuri yemutsigiriwe CCC akaura mwezimi chana tuya pura More Blessing Ali inoti urumende ilikuramba kubauza kuti mutumbi wa More Blessing ulikupi. Ya venguwa yenyu vatereri yoko shita urirame ga za muno funga.
Kana kabo muri Zimbabwe aiwa munzora ngata uri chokwadi munzora ngata uri chokwadi nyasokumupfunzidzisai chokuti pamuno ndipamusasa kundiri muzukuru zvine aiwa chokwadi chipo nyekuti anotsigira basa reSANDF munzora do zvatiri kuona izi muri Zimbabwe zvinhu zviri pachena hazvina kunzvenga pauzukuru kana kuti paukoma aiwa do chokwadi chiripo mupfunzisi mukomana mumuise pakanaka anotaura chokwadi ndokwa anotsigira ikoko. Saki Kongo kuda kuparadza pati chete. Aiwaisi, tinongoti pamberi navachamisa.
VaAchford guri vari kutaura veZANU-PF vanoreva nhema. Teererai vedu vechirunzirawo riri kukakama kureva kuti havana zvavanotoziva. Vanototambura kutwawise kuti zvinofamba sevatozivi. Isu togara muno mumaruzevha muno teutoziva zviri kuitika. Vakafan vanhu vakaurawa nezanupiefu vakawanda, vanhu vari kutyidzirwa vakawanda. Saka vaguri vanga variki zvavambotaura vachikakama zvinhu vangavangoti havazivi chunhu. Panguva yava mugabhe zvetokwadi taidya tichiguta chingwa tichiwana nemari shomashoma. Izvo chingwa takiona ma800 bhondi iyo yangu zara yangu yemarara. Vaguri vanga variki kudaro ngavaiti semwana womuzimbabwe anoda shanduko. Vanhu vari kurohwa, vanhu vari kuharaswa, vanhu vari kumwa chikafu nehurumende yavamunangagwa ngavari kudaro.
Kupiwa bheu kwavasitole nokupiwa bheu kwevamwe vekunyatsini zvinoratidza kuti ZANU-PF iruda kuvhara mahwani ayo kucommonwealth kuti idzosewo kuti inziri nzira abatu riri kubata kodzero dzevanhu. Ndichiuya pana vamunzora vakanyepa paipaya vakatorewa kuti vasangana navasitole navasakala mujeri asi pazvakazoongororwa sokuonekwa kunzi vanhu vavanga vasina kusangana vanga vanyepa. Ava vaakunyepa kuti vabiti vakapiwa zvakati zvakati nehurumende. Vabiti vaiva vakubvunzwa vaakuti handina kupiwa zvinhu zvakadaro nehurumende sei vamunzuro vachishandisa manyepo. Zvinhu zvino ndo zvinoratidza kuti pari kushandiswa neZANU-PF. Nyaya yangu yekupedzisira manje pamwana uyu wekuita pamuviri sezvo mwana uyu apo ngavachingotora kama DNA vaone kuti baba vakasungwa nemwana ndewavo here zveshuwa kana asiri wavo vasungunurwe.
Makaita wani makaita wani vashamarari vangu kuAmerica DC. Ini ndinoitwawo kireva mushanga madhodha Dube. Ndinobva kuZimbabwe Chipinge musabhuku ramambo Kisana. Ndakumbirawo kubatsirwa. Ndine mwana wangu wakanyangarika wane makore maviri anoitwa vhivha mushanga madhodha Dube. Ndakapedzisira kutaura naye murirapera museri achiti waiva kuSoweto muSouth Africa muJoburg. Ini baba vacho ndiri kuno kuhloya ndoo. Saka ndaikumbirawo pane veruzhinji vanoteerera Studio 7 vandibatsirawo panaivhiwo kwaari. Vangazondibatawo panhamba dzinoti 0649172620 opamha zvakare 0649172620. Ndatenda nokunzwisisa kwenyu. Amen.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanelson chamisa vanoti vanofara zvikuru kuti vatsigiri webato ravo gumi nevana vakabudiswa mujeri mushure mekupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso Zimbabwe Federation of Trade Unions inokurudzira hurumende nemakambani akazvimirira kuti vabhadhare vashandi vavo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuamerica tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndine tanonoka wande ndichikusiyai muna Chris Gande.